Hai, ratonetsa here. Ratonetsa nokuti zvino Christmas yegore ino iri kunza. Christmas yemanga manga plus mabonus hakuna, zvizvi zviri kunetsa. Chinosaka kuti zvinetse kudaro ndirokuti one, hurumende haikwanisi kuwana mari kana maindustry achivharwa. Kana mamine, kana mamine, kana mapurazi asingakwanisi kuburitsa zvaanoburitsa. Tax revenue yegovernment has decreased. Touyawo panyaya yekuti iye zvino izvi chikwereti chehurumende chiri kuramba chichitokura uye havana minzi dzokuti vanochibhadhara sei. Touyawo nyaya dzokuti vanoda kuunza mari kubva kunze vachiisa muno. Vanoona vaakutukurirwa, havasi kutambirwa nomufaro mukuru kuti maita yachimbauya kuzobetsera nyika yetu. Zvese izvo zvinokonzerwa neleadership yezanupf. Isu hatifungi kuti nyika upfumi hwenyika husumuke hunosumuka nepfungwa dzakadaro.
Ko, kuri kuti vanhu vati MDC ngaipinde panyanga, zvii zvamunoita kugadzirisa matambudziko asangana nevanhu munyaya dzezveupfumi?
Aiwaza, isu takambozviita vanhu pagnu. And pagnu takatanga kuti yataiti short term intervention, short term recovery program. Zvichida izvo kuti takatanga kustabilize economy. Vanhu vakadzokera kubva tikabvisa madhora, tikaisa madhora eUS, tikatanga kuvhura mafactory. Zvinhu zvazvisiri mumaindastry, mumasupermarket umu zvabva zvazara. Zvese izvi zvinotaridza kuti upfumi hunogona kugadziriswa, but hunogadziriswa nevanhu vanoziva zvavari kuita, kwete vanhu vanongoda kuita humbimbindoga hwepawa chete usiri hwokuti nyika inofamba ichienda kupi.
Tochitarisawo kuti vamugabe vanenge vaakusvikaiwo makore makumi mapfumbamwe nemaviri, gore rinouya here, mukutanga kwegore rinouya here. Izvi zvinoonekwawo sei nevari kunze?
Vari kunze vari kutokashamadza kuti chiiko chambobata mukuru yeyu chokuramba akangoomerera panyaya yechigaro pachinhambo chokuti azorore. Chiiko chirimbosaka kuti arambe akangoomerera pachigaro? Zvinotovashamisawo kuti hakwashayikwawo here kana vadiki, kana muzano macho kwashayiwa vadiki. Zvino nyaya iri kunetsa pano yokuti hapana munhu anogona kuisa mari munyika ine munhu haakusvika kuma 92, nokuti vanongoziva kuti kwaanozouya ndiani. So makatarisa kurowana kuri kuita vanhu vekuzano vachiputsirana vachidii vachidii, zvinobva zvaafekita futi national confidence, nokuda kwokuti vanenge vari vachitarisa zvinhu vanoona kuti kana pati yacho inonzi iri kutonga inotonga sei, iye zvino kwaani runyere kupi wokuti mumusi vamugabe vari kurera kuti mukadzi wavo akuita take over, mwana wavo akuita take over. Handizvo zvinoita kuti nyika yegonzi ine confidence yepasi rino. Vazhinji vanhu vari kutokashamadza kuti nemhaka yei zvinhu zvakadaro zvichiitika muzimbabwe.